Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 3, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 52 kana kuti 52 vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe chiuru chimwe chete nemazana matatu nevapfumbamwe vachibatwa nacho.
Handivana tivazvara tinobaisa majekiseni ose chidzira kuti zvirwere zvisazovabata. Zvangofananawo nesu ndozvatiri kungoitawo izvo zvimwe chetewo, hapana musiyano. Ndatofunga kuti ndichabeiwawo rini, asi pandaona vechiuto vauya ndafara nazvo nezvavaita kuti vatotibatsira vatirerutsira.
Mauto otanga kubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 kuvulawayo senzira yekubatsira bazi rezveutano risina vashandi vakakwana.
Kuita chirongwa chakaita seMandela Washington Fellowship kwakakosha. Inini ndakasangana nevanhu vakasiyana-siyana. Saka kusangana nevanhu ivavo, unobva wadzidza kuti kunyika dzakasiyana-siyana vanozviita sei.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI chinokokerwa nehurumende yeAmerica kukwenenzvera mabasa anoitwa nevechidiki muAfrica, choita musangano wemazuva maviri wekupeta zvidzidzo. Ii ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 52 kana kuti 52 vakafa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 3,635. Vamwe chiuru chimwe chete nemazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 1309 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, zvichisiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru 110 zvine mazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 110,855. Vanhu zviuru zviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 2,755 vakapora, zvasiya vanhu vapora kubva gore rapera vave zviuru 90 nezvipfumbamwe nemazana 420 kana kuti 79,420. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga vave 1,000,000 chete nezviuru 600,090 nemazana 410 kana kuti 677,710. Vabayiwa nhomba yechipiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru 490,000 nezvisere nemazana masere nemakumi masere kana kuti 798,880. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mauto enyika nhasi atanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 senzira yekubatsira bazi rezveutano riri kuti harina vashandi vakakwana. Kudzana emusengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 mushure mekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vati vari kufara zvikuru nekuwaniswa mukana wekubayiwa nhomba iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe Defence Forces Week, icho chakatanga nezuro mumisha yeCowdery Park neMganwini muBulawayo. Mumwe mugari vaCosmas Ncube, avo vave ivo munhu wekutanga kubayiwa nhomba nhasi mangwanani kuCowdery Park, vati vange vave nenguva vachiedza kubayiwa kumakiriniki ekanzuru asi vachitadza.
Ndakaenda kumakirinika Makandeni neCowdery Park, raini yanga yakawandisa. Vachiverenga nhamba kuchinzi atiogumira tatora vanhu 11 4 times ichienda ndisingabayiwi, but zvanhasi zvandazvaitika panapa ndasvika zvakanaka. Izvozvi ndatobayiwa zvakanaka, handina problem.
Vavengai moyo avo vauya nemudzimai wavo kuzobayiwa vati chirongwa chevechiuto chauya panguva yakanaka sezvo nzvimbo dzakawanda dziri kubayirwa nhomba dziri kuwandirwa nevanhu. Vati ivo nemudzimai wavo vatora danho rekubayiwa senzira yekuzvidzivirira.
Tangoita decision nemudzimai wangu kuti at least tiuye kuzobayiwa. Taona masoja achiuya kuti achiti ada kutipa program iyo yekuvaccinatewa. Ende taona zvakanaka chaizvo because zvinotibatsira nokuti dzivirira. At times zvinozonetsa kana kuda kuzoaccessa zvinhu zvakadai zvipuwa for free kuti uyai muzoita iwo udonzera kure zvinonetsa tikavaccinate tese everyone will be safe.
Mudzimai wava moyo amai chiedza moyo vati vechiuto vanosionekwa neziso rakaipa nekuda kwenhoroondo yekushungurudza veruzhinji vakati vafara zvikuru nekuda kwechirongwa ichi. Amai moyo vati vanhu havafanirwe kutya sezvo kubayiwa nhomba chagara chiri chinhu chinoitwa zvikuru munyika.
Handivana tiva zvara tinobaisa majekiseni ose chidzira kuti zvirwere zvisazovabata zvangofananawo nesu ndozvatiri kungoitawo izvo zvimwe chetewo hapana musiyano. Ndatofunga kuti ndichabeiwawo rini asi pandaona vechiuto vauya ndafara nazvo nezvavaita kuti vatotibatsira vavatirerutsira.
Mumwe wechidiki Musale Dhube uyo ane makore 23 ekuberekwa atafara zvikuru kuti akwanisa kubayiwa zvisinei nekuti ange asina chitupa sezvo chakarasika.
Ndafungidzira kuti pamwe havatokwanisa kundibatsira but vandibatsira ndafara zvikuru. Nemumwe musina zvitupa ndotokurudzira kuti muende munobayiwa vaccination kuti tisabate chi coronavirus.
Mumwezve wechidiki Nomsa Butu uyo ati ane makore 20 ataona zvakakodzera kubayiwa nhomba nekuti ari kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa nechirwere checovid-19.
Ndafunga kubayiwa because chirwere checovid-19 chokunyanya kuafekta vanhu vakawanda vazhinji.
Andrea uyo ane makore 10 atsinhirawo kuti vanhu havafanirwe kutya kubayiwa achiti kubayiwa kunobatsira munhu kuzvidzivirira pachako wega uye kudzivirirawo vamwe.
Ndadhisaita nhasi kubayiwa because ndofanira kuzvisevhawo nokuti ndibatsirewo vamwe ndichisevhawo vamwe. Process yacho is very simple. Ndabayiwa izvozvo hapana zvandirotombonzo. Kune vanotya musaite makwara. It's a matter of saving your life and others.
Chiremba mukuru muZimbabwe National Army Dr. Lieutenant Colonel Absalom Dhube vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheZimbabwe Defense Forces Week chinosinyanya kubatsira veruzhinji nekuvaka zvinhu zvakadai sezvikoro kana kugadzira migwagwa nemabhiriji munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Asi vati nekuveko kwechirwere checovid-19 vaona zvakakodzera kuisa ruoko rwavo kuti vashandi vavo vachishanda nebazi rezveutano pamwe nekanzuru vabatsire muchirongwa chenyika chekubaya veruzhinji nhomba.
Tiri kumuvha vaccination outreach toiisa panogara vanhu kuti vanonga vachingobva pamba pavo vachiuya panapa vasingashandisi transport zvinoita kuti vasaite machallenges in terms of footing out mari dzokukwidza michovha. Ndozvatiringoita every year around August we have got a week yatinoita dedicate kuti tiite maprogramu akadai. Takachuza Cowdery Park nemuganini tichinge takonsultawo vecity council vachitarisa uwandu hwevanhu huripa malocations iwavo nekuona vaccination coverage yavo kuti yakadzikira. Saka isusu tiri kubetsera kuti zvinge zvichifamba vanhu chiita upscale nonzi upscale kureva kuti tichiita programu yacho zvemhando yepamusoro tichivaccinata vanhu vakati wandei pazuva.
Kusvika nguva dza1 masikati vanhu vanopfuura 200 vange vabayiwa panzvimbo mbiri dzinobayirwa vanhu kuCowdery Park neMganwini. Chirongwa ichi chiri kuenderera mberi kusvika nemusi wechishanu. Hurumende ine hurongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 vanove zvikamu 6 kubva muzana zvevanhu vari munyika. Dare remakurukota rakazivisa kuti rine hurongwa hwekuti makamba emapurisa ashandiswewo senzvimbo yekubayira vanhu nhomba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Zvichakadaro munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati dare remakurukota nhasi rati richaongorora mari dziri kupiwa vari kubaya nhomba senzira yekukwezva vamwe kuti vaite basa iri. Vatiwo Health Services Board yanyora tsamba kubazi rezvemari kuti ipiwe mari yekupa vakoti vari pamudyandigere vari kuda kunzi vabatsire mukubaya vanhu nhomba. Dare iri rapawo mvumo makirinika nezvipatara zvakazvimirira kuti zvitange kubaya nhomba pachena zvozopiwa mari yevanenge vaita basa racho nehurumende. Vechidiki vemuZimbabwe 42 vabatana nevamwe muAfrica kupinda muhurongwa hwemazuva 2 wekupedza zvidzidzo zvavo zveutungamiri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI unokokerwa nehurumende yeAmerica uchiitwa gore roga roga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanasi uyorukitwa padande mtande senzira ya kudzivirira kupararira kweCOVID-19 unouya mushure mokunge vechidiki ava vapedza zvidzidzo zveutungamiriri nekuita mabhizimisi pazvikoro zvepamusoro zvekuAmerica. Zvidzidzo izvi zvakaitwawo padande mutande. Mumwe ari kupinda mumusangano uyu mukuru wechipatara Chemen's Health Clinic muHarare vaBenjamin Ncube vati kunyange hazvo vasina kuenda kuAmerica sezvaiita zvikwata zvapfuura dzidza zvakawanda pachirongwa ichi.
Vakatiti sinonzi strength assessment. Ivo mafungiro avo ndeyekuti munhu haafani kupedza nguva achitarisa zvinhu zvaasingagoni. Ngaanyatsoongorora zvaanogona, matarenda ake anonzi pachirungu mastrengths. Saka vakatiti saiwayo anonzi mastrengths assessment, and pachipfuura chirongwa ichochocho munhu wese akapiwa 5 mastrengths anoti matarenda ake.
Vanhuve avo vakaita zvidzidzo zvavo kuDrake University vanotiwo chirongwa ichi chichaitawo kuti vanhu vakwanise kubatsira vanhu vari munharaunda yavo, uyewo chichivavhurira mikana yakawanda pabhizimisi ravo.
Tine tarisiro yekuti tichange tichikwanisa kunge tichiita basa rakanaka muno muZimbabwe pamwe chete nevamwe vedu vari muno muAfrica, and kupfurikidza nekuenda zvekare kuAmerica.
Munyori muchikamu chevechidiki mubato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vari kupindawo mumusangano uyu, uye vati chirongwa ichi chakakosha zvikuru. VaSiziva avo vaiita zvidzidzo neUniversity of Georgia vanotsanangura zvikuru zvavakadzidza muchirongwa ichi.
Ndanga ndiri paUniversity of Georgia pandaichidzidziswa nyaya dzekuti tinonyora sei maproposal edu, tinoita sei kuti tiplane kuti zvinhu zvedu zvifambe, tinocreata sei masystems, tinoita sei kuti timobilize maresources. Sezvo riri basa rangu Movement for Democratic Change kuti ndiite ndichiunganidza mari kuti zvirongwa zvedu zvifambe, uye tichidzidzisa nyaya dzekuti kana uri mutungamiri unofanira kuzvibata sei, uye unofanira kutungamira vechidiki sei.
VaSizi vavatiwo chimwe chavakadzidza ndechekuti vechidiki vanofanira kushanda kuti mabasa avo azivikanwe munharaunda dzavanogara, uye kuti vaye vanopinda muzvigaro zveutungamiriri vaite basa ravo zvakarurama. VaSizi vavatiwo kunyange hazvo vaive nezvikwanisiro, zvidzidzo zvavo zvaipota zvichivhiringwa nenyaya dzekuenda kwemagetsi, izvo zvaizoita kuti vatadze kuenda pamadande mutande. Vechidiki ava vangarai vakaita zvidzidzo izvi muna 2020 asi zvakazotadza mushure mekutanga kwedenda reCOVID-19 iro rakatozokonzeresa kuti vaite zvidzidzo izvi gore rino pamadande mutande. Kusvika pari zvino pave nevechidiki vanodarika mazana maviri vapinda muchirongwa ichi kubvira pachakatanga muna 2014. Vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama ndivo vakachiparura. VaPride Mukono avo vakapinda muchirongwa ichi muna 2018 vati yale chirongwa chakanaka chinoumba munhu kuti ave mutungamiriri ane udzamu.
Uyezve unowane nekuita ushamwari neukama hwakasimba nevamwe vatungamiri vezera rako vanenge vari kunyika dzakasiyana-siyana dzeAfrica, uyezve nevamwe vanenge vari kuna neAmerica uko vanenge vachikubatsira nemazano uyezve nezvekushandisa munge mutungamiriri wako.
Chirongwa ichi chine chinangwa chekuumba vatungamiri vakarurama vane unyanzvi hwakadzama mune zvematongerwo enyika, mabhizimisi, kanzuru, mudzihurumende nemasangano akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abatawo mumwe akapinda muchirongwa ichi muna 2019 muzvare Samantha Siwanda avanorwira kodzero dzevanhu.
Kuita chirongwa chakaita seMandela Washington Fellowship kwakakosha. Inini ndakasangana nevanhu vakasiyana-siyana. Vamwe vaibva kuGhana, then tine vamwe vaibva kuSouth Africa, Zambia, Tanzania, Djibouti. Saka kusangana nevanhu ivavo ende vanenge vachitoita mabasa anoda kuenderana neangu, unobva wadzidza kuti kunyika dzakasiyana-siyana vanozviita sei. Saka ya, zvakandiitira zvakanaka. Uye unoona nzvimbo, but gore rino havana kuendeko, kwakangoita online. Asi unoenda kuAmerica uona zvinhu zvakasiyana-siyana. Ini ndakaona zvikoro zvevanhu vasingataure kana kunzwa. Development yacho yange yakanyanya kukura.
Chirongwa ichi chakakubatsirai sei nebasa ramunoita?
Ndinodaira kuti pabasa ka fellowship inobetsera. Fellowship yakandi
itira maopportunities akato wandisa. Vakandinyorera vekufellowship kuti haungadi here kutaura kumusangano muhombe. It was a global conference yemadzimai yandaka taura mairi. Vakangodinyorera vachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana. Saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure it's a global conference nyika dzakasiyana siyana. Madzimai anopfuura 800 angari pa conference iyoyo madirectors vanoita zvinhu zvakawanda. Yange iri Global Development Forum. Saka maopportunities acho anenge akawanda. Uyezve vaiva vandambotaura kuti takasangana kufellowship vachibva kunyika dzakasiyana siyana. Tinotaurirana mumaFacebook, mumaTwitter, muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika. I remember ndichiona mumwacho wekuZambia achitonyora kuti zvakaitika kuZambia ndezvekuti vakaremara vasingaoni vakuvhota veka. Especially vaiva vanogona braille vakuvhota veka. Chinhu chakandikurudzira nekuti muZimbabwe muno chatiri kutotaura nazvo neZimbabwe Electoral Commission kuti takuda vasingaoni vavhote veka nekuti vaimboperekedzwa uchimunyudza kuti nyora apa pakati asi vasingaoni vaicomplain kuti hazvisi kunyatsoita. Saka pandakazozviona zvichiitika kuZambia ndakatokurudzirika ndichitoti izvi zviri kutoitika and it can work takuadvocatewo munyika medu.
Muzvare Samantha Sivanda avanorwira kodzero dzevanhu vari parunare naMike Hove weStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inoti iri kuda kuti zvirango zvayakatemerwa pazvicherwa nezvimwe zvainotenga zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari zvibviswe isati yatanga nhaurirano panyaya yezvombo zvehondo zvemhando yenyukiya neAmerica neSouth Korea. Izvi zvabuda muhurukuro dzaitwa panhare pakati peNorth Korea neSouth Korea. Nhaurirano dzakadai dzanga dzamiswa kwegore rose neNorth Korea. Nhengo dzedare reparamende muSouth Korea dzinoti mutungamiri wenyika iyi vaMoon Jae-in nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vari kuti vakazvipira kuita nhaurirano neAmerica iyo yakatemera North Korea zvirango pamwe chete neUnited Nations. America inoti yakamboedza kutaura neNorth Korea parutivi asi haina kuratidza chido. Mumwe mukuru muhurumende yeSouth Sudan anoti pane mitumbi yevanhu makumi mashanu yawanikwa mune rumwe rwizi runozivikanwa nekuti Tekez kuEthiopia. Rwizi urwu ruri pakati penyika mbiri idzi uye pari kufungidzirwa kuti vanhu ava vakanyura vachitiza hondo kana kuti vakaurayiwa ndokukandwa mumvura. MuEthiopia mune hondo mudunhu reTigray pakati pehurumende nemauti emuTigray ayo anoti ari kuda kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Vamwe vemuTigray vari kupomera mauti ehurumende mhosva dzehondo asi hurumende yeEthiopia iri kuramba kuti iri kuita vanhu kafira mberi. Kutarisha mari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati nyika iri kutarisira kukwira kweupfumi mugore rino ra 2021 nezvikamu zvinomwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 7.8% zvichitevera kunaya zvakanaka kwemvura uye kugadzikana kwemitengo yezvicherwa pamisika yekunze. Muzvinafundo Ncube vakataura mashoko aya pakuparura kwavo urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende hwepakati pegore nemusi wechina svondo rapera. Izvi zvinotsigirwawo nenyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanoti zvinokwanisika kuti upfumi hwenyika hukwire nezvikamu izvi kana pachitariswa kuti nyika iri kubva matambudziko mumakore maviri adarika.
Ndinofunga kuti zvinokwanisika kuti Zimbabwe 2021 upfumi hwenyika hukure by 7.8% kana kupfuura nekuti kana tichibva mugomba sezvatanga tiri matiri kumakore 2 apfuura 2020 and 2019 upfumi hwenyika vanga usina kumira zvakanaka. Tanga tiri mutingari pachirungu recession kana tikangoita production inonga yakati segore rinokuti kwakaita maguta akanaka zvinobva zvasvetuka paupfumi hwenyika unosimuka zvakanaka.
Asi muzvinafundo Mugano vanoenderera mberi vachiti kukwira kweupfumi hwenyika uku hakuna zvakunoreva sezvo kusiri kufambidzana nemararamiro evanhu munyika.
Igrowth rate yakanaka but iri meaningless nekuti iri kukura isina vanhu. World Bank report yavakaita mwedzi wapera vakaratidza kuti vanhu veZimbabwe 49% ngati makumi mana nemapumbamwe pamuzana vari kugara muextreme poverty. Tichiti pa population yedu 7.9 million people vari mupoverty yakasimba. murikuona e-growth isikarevi chino.
Mutungamiri we Confederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotiwo hongu zvinogona kuitika kuti upfumi hwenyika hunokwira nezvikamu zviri kutaurwa navanyube, asi hurumende inofanirwawo kukwidza mari isingabatirwe mushandi mutero kubva pamadhora zviuru 10 kuenda pamadhora zviuru 40 kuitira kuti ifambirane nekukwira kwemutengo yezvinhu, kunyanya mushure mekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 127.
Ndofunga nhau ino yatingangoda kubata isusu vezvitoro inhau yemuhoro kuti pamari inotekswa nehurumende. Mafungiro edu ndeyekuti yaifanira kunge ichisimuka kubva pa 10,000 RTGS inobatwa muripo wetax kusvikawo kana pa 40,000 RTGS, zvichienderanawo nemafambiro anga achiitawo mitengo, kunyanyanyanya kukwira kwakaita mutengo kubva pakaparurwa mutemo westatutory instrument 127/2021.
Asi mwenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaone tarisiro yebazi rezvemari iyi ichibereka michero sezvo denda recovid-19, kumbovharwa kwemiganhu pamwe nekumbovharwa kwemakambani zvakakanganisa kukwira kweupfumi hwenyika, uyewo vachitarisawo pasvika gore.
Takatarisa zviri kuitika munyika, takatarisa denda redziwa mupengo ranetsa, takatarisa kuti maindastri haasi kufamba nenzira jaya chai yatinotarisira. Takatarisa kuti miganho yakavharwa, ndinoona sekunge 7.8% nepatava pagore hatiibati.
Vakuchera vanoti hurumende inogona chete kugadzirisa zvimwe zvezviminga mupinyi zviri kukanganisa kukura kweupfumi hwenyika kuburikidza nekugara pasi nevemabhizimusi.
Zvinoda kuti pange pane kutaurirana nemabhizinesi kuti vasakwidza mutengo, kuti hurumende ibhadhare vashandi mari inotenga, uye kuti pachitanga kurerutswa nyaya dzekuti vanhu vakwanise kutanga kushanda zvakanaka.
Mugwaro ravo reurongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore, vanxube vakanga vakaisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika pazvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana kana kuti 7.4%, asi bazi ravo rakazokwidziridza tarisiro iyi kuenda pa7.8%. Muzvinafundo Nxube vakazivisawo kuti nekuda kwekukura kweupfumi kuri kutarisirwa uku, havaoni vachiita zvakare humwe urongwa hwemari hwekutsigira hwavakaparura svondo rapera kana kuti supplementary budget gore rino. Kunze kwekunge hurumende yagadzirisa zviminga mupinyi zvose zviri kunzi nenyanzvi dzezveupfumi pamwe nevemabhizimusi, ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zviri kukanganisa kukura kweupfumi, uyewo kuona kuti zvakawanikwa mugwaro reWorld Bank zvekuti vanhu zvikamu 40 nezvipfumbamwe kubva muzana vari kurarama muhurombo munyika. Kukura kwese kweupfumi hwenyika kuri kutarisirwa uku hakuna zvakuchareva. Munhau dzemitambo, vatambi veZimbabwe vari kudzoka kubva kuOlympic Games vasina chavakabata nemhaka yezvikonzero zvagara zviripo kwenguva ndefu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sezvakangoitika muna 2016, vatambi veZimbabwe vadzoka kubva ma2020 Olympic Games vasina chavakabata, dzimwe nyika dzipemberera kuwana menduru. Pakapera makundano a2016, pakaita vimbiso yekuti Zimbabwe ichagadzirisa zvakakonzeresa kuti vatambi vemuno vadzoke vasina kana menduro imwe chete kumakwikwi aya. Panguva iyoyo vaMakosini Hlongwane ndivo vaive gurukota rezvemitambo, kukazoya vakazembe kazembe iko zvino kwave namuzvare Kesti Coventry. Asi nhasi Zimbabwe yadzoka zvekare panyaya imwe chete kubva kuma2020 Olympic Games iri maoko chete, uyezve nezvichemo zvimwe chete zvemuna 2016. Mutambi weZimbabwe akaita zviri nani kumaOlympic Games aiko zvino aya ndiScott Vincent, uyo akapedza ari pachinhano chegumi nenhanhatu mumutambo wegolf. Peter Purcell Gilpin werowing akapedza ari pachinhano chemakumi maviri 20. Muchwini Donato Katai akapedza ari pachinhano chemakumi matatu neina 34. Mumwe mutiwini Peter Wesler aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri 42. Mumhanyi Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu 50. Aimbomhanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe Patson Muderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi.
Pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kuti tiwanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kuma events edu.
VaBrian Manyati veKeg Africa Sports vanoti kunofanira kubikwa homwe yemari yekuti vatambe muno vagare vachedzana masimba nevekune dzimwe nyika vasati vaenda kuma Olympic Games.
Hande iwo zvekare senyika takaunganidza vatambi vedu kumakundano ekunze muAfrica nekumwe kwese yome gadziriro yezvihombe.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vanoti hapafanire kuita rusaruro pakuparuyamuro urwu nekuti mitambo yese yakakosha.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo ngavarege kutarisa vana boxing is inferior to other sporting activities vakangofanana.
Muongorori wezvemitambo vaZimoyo vanoti Zimbabwe inofanira kutangira kupa mukana uyu kuna Donato Katsai naPeter Wetzel vachivaka chikwata cheOlympics 2024.
Iwo vana Donata Katai vakaenda vakanomiririra nyango zvazvo vakadzoka vasina chavakabata moko, asi vakaratidza kuti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika nemitambo yedu.
Vamugoni vanoti zvakaitika pakabudirira mamaiti Warriors kuenda kumaOlympic Games a2016 zvinoratidza kushaya hanya uku. Vachiri kuyeuka gore iro apo captain wemamaiti Warriors Fidelis Muzongondi akapedzisira ave kukumbira ruyamuro kune veruzhinji apo vaigadzirira kuenda kumaOlympics.
Kumbira ruzhinji veZimbabwe makwanisa kuvamunotitungamirira wesisi vana venyu, because there are so many challenges that no fesa tatingokumbira kuti vauye vachipe ino akwanisa kuvanotibatsira.
Vachitaura neStudio 7 vari kuJapan, mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee vaTabani Gonye vanoti vakadzidza zvakawanda uye vachadzoka vakasimba kumakwikwi anotevera ari kuitirwa kuFrance muna 2024.
Tine urongwa hwekuti tigare nevamwe vese vatinoti mastakeholders, manational associations negovernment nemaprivate sector tichitangira ipo pano singamirire kuti tizosvika kuFrance, but tino urongwa hombe hwekuti tese tikaita takabatana tiite maaction plans atikuziva isusu kuti anogona kutiratidza chinda mberi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika. Tiri kutarisawo chirongwa cheMandela Washington Fellowship chinokokerwa nehurumende yeAmerica nechinangwa chekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Muri eZimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove nhasi manheru na8pm.
Zvongo yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 52 vakafa nechirwere checovid-19, vamwe chiuru chimwe chete nemazana 300 nevapfumbamwe vachiwanikwa vainacho. Mauto otanga kubaya vanhu nhomba yecovid-19 kuvulawayo senzira yekubatsira bazi rezveutano risina vashandi vakakwana. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI chinokokerwa nehurumende yeAmerica kukwenenzvera mabasa anoitwa nevechidiki muAfrica choita musangano wemazuva 2 wekupeta zvidzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.